hongu jonga icho kwadi kuti tasangana nemutungamiri wehurumende vaMorgan Richard Tsvangirai nhasi seboka reCivil Society Under Crisis Zimbabwe Coalition. Tasangana naye tichida kunzwa kuti government yedu sezvo yakutanga kutaura nezvereferendum, sezvo yakutanga kutaura nezvemaelections, yagadzirisa zvinhu zvakadii pamareforms apa nezvimwe zvinhu zvofanira kugadziriswa tisati taenda mumaelections. Tachida kunzwa futi kuti vanoresponda vachiti chiine nyaya yekusungwa kwemacivil society organizations vamwe vachikanganiswa mashandiro avo.
Magutsikana here nemhinduro dzamawana kubva kuna vatsvangirai?
Tabvunza mibvunzo yakawanda, mimwe tingati hongu tagutsikana, but mimwe yakawanda mibvunzo yatingati yanga ichida action kuimplementwa kuti tigutsikane. Tabvunza kuti ari kuti sei nenyaya yekurohwa nekusungwa nekukanganiswa kwemashandiro emacivil society organizations, tikatenderana kuti inozoda musangano nemaprincipals achiinvolva president naprime minister nadeputy prime minister tichivaudza zvatisingafari nazvo kuti vatigadzirire kuti tizokwanisa kushanda zvakanaka tisiri kutya kusungwa kana kuti kushungurudzwa. Tikaudzwa futi naprime minister kuti pane zvinhu zvakawanda zvichiri kugadziriswa, asi zvimwe zvacho zvinozoda pressure yecivil society, zvimwe zvinozoda pressure yemediation, zvimwe zvacho zvinozoda kuti vagadzirise ivo.